kusvika svondo rapfuura pange pave nemapato anopikisa zana nemano omwe asi nyanzvi idzi dzinoti mubatanidzwa wemapato anopikisa wemdc alliance ndiwo wakasimba zvekuti unokwanisa kukunda musarudzo dzinotiwo mumwe mubatanidzwa wemapato anopikisa akaita senational patriotic front people's rainbow coalition coalition of democrats nemamwe achaomesera zano pf zvekuti kunyange ikakunda ichakunda nezvigaro zvishomanana vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaitai madzivai dzevanoti nekushanda kuri kuita mapato anopikisa zanupf ichaona chitsvuku pasarudzo dzegore rino
kuwanda kwavakaita vachakonzera division yemavhotes vachakonzeresa futi kuti iyo zanupf isange ichanyanya kutora maconstitutions akawanda nekuti vanhu vari munzvimbo dzavanogara vane vanhu vava kutodawo nechekudhara saka ndinovimba zanupf this time aitori 3/4 of the constitutions
mukuru wemedia center vaernest mudzengi vati mapato anopikisa zvikuru bato remdct akagara achiomesera zanupf musarudzo uye rakatombokunda asi vati chakanyanya kukosha mafambisirwo achaitwa sarudzo idzi
asi kana tichitarira rutsigiro runobva kuvanhu zanupf inokwikwirwa zvikuru kwazvo kunyanya sei nemdc alliance zvekuti kufambiswa kusarudzo yaimwe nyaya ndosakei vemapato akazvimiririra nevamwewo vari kuti toda kuti pave nokuvandudzwa kwehwaro hwokufambiswa kusarudzo
vavekezela gumbo vezimbabwe democracy institute vaudza studio 7 kuti rwendo runo mapato anopikisa ane mukana mukuru wekukunda musarudzo asi vati mukana uyu unoderedzwa nezvimwe zvakawanda zvakaita sekuti komishini yesarudzo haina kuzvimirira uye ine makomishina anotsigira zanupf vanotiwo kana mutemo wesarudzo nekuburiswa kwemashoko ikasavandudzwa zvichaderedza zvakanyanya mukana wekukunda kwemapato anopikisa
Ma opposing political parties are they are a real threat because of what we see them doing. But threat yao is neutralized by the system. ZANU-PF consolidated the system. It will be very hard for them to penetrate and do away with that system. That system will ensure ZANU-PF victory.
Vanotiwo nyaya yekushandisa madzishe mune zvematongerwo enyika inonzi iri kuitwa nezanupf kuburikidza nekupa vanhu chikafu mbeu nezvimwe imwe nzira yekubiridzira musarudzo mutungamiriri webato rerenewal democrats of zimbabwe vaelton mangoma vakatoendesa mukuru wemadzishe vaposhu nicharumbira kumatare mushure mokunge vati madzishe anotsigira zanupf mukuru weplatform for youth development vaclaris madhuku vaudza studio 7 kuti kuwanda kwemapato anopikisa kunotopa mukana wekubira zvakanyanya kubato rezanupf
saka ndinongoona kuti kana vachinge vawanda mapato vanenge vakungotsikana mapendekete vachinetsana pachezvavo zvekuti zanupf inokwanisatora mikana yekuti kana ichinge yabiridzira kana zvimwe zvinhu zvisina maturo inenge yakungobata vamwe vemapolitical parties ivavo vongoti zvafamba zvakanaka zvafamba zvakanaka saka kuwanda kwemapolitical parties ndiona kunge kwakutonyanya kubatsira kuti zanupf neutungamiriri hwayo hweudzvenyiriri neutungamiriri hwayo hwechimbavha hwekutora simba hwekutora pawa nechisimba hunge hwakutokwanisa kungoenderera vachiwana vamwewo vanovati zvirikufamba zvakanaka
vatiwo mamwe mapato anopikisa anongove mbeva dzisina marisa uye zanupf haisi kutomboshaya hope nekuda kwemapato aya
muzimbabwe manga makufungidzwa kunzi mune mapolitical parties maviri chete kana usiri wezanupf waifungidzirwa kunzi uri mwene wemdc yaitungamirirwa nevatsvangirai asi kuwanda kunenge kuchiita mapolitical parties handioni kuchinyanya kuwanda zvako puresa kuzanupf asi kunongobatsira kutiwo ruzhinji rwezimbabwe runge rwane machoices ndoziva kuti kana mapato achinge awandawo ivhi nyaya yemhirizhonga hauchakwanisi kuzikana kuti uri kubato ripi kana bato ripi saka kune chimwe chidimbu ndo zvatingati zvinobatsira yatingati multiparty democracy vanhu vaane machoices akawanda
vamunangagwa avo vakatora matomu muna mbudzi gore rapfuura zvichitevera kubviswa kwavarobert mugabe vari kuvimbisa sarudzo dzakachena uyewo vanoti nyika nemasangano epasi rese akasununguka kuzoongorora sarudzo idzi asi vamudzengi vanoti muromo hauzarirwe nerwizi uye vamirira kuona kuti sarudzo dzichange dzakachena here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangusha